Vagari ava vanoti kubva pakatarwa kuti Bishna Bridge yave imwe dzenzvimbo dzichange dziri kuzosimudzirwa kuita madhorobha maduku makore anoda kupfuura makumi maviri adarika, hapana chinobatika pabudiriro chakaitwa nekanzuru. Venharaunda iyi vanoti Bishna Bridge pamwe chete nemurapinda Goth Point zvakatangirana pamwe chete pakupiwa chidano chekuti zvive mizinda yebudiriro kumaruwa, asi Bishna Goth Point yakasarira kwazvo. Amai Mesaizi Mutsveta, mumiriri wevana muzvina bhizinesi paBishna Goth Point, vanoti kunyange vachiziva kuti nzvimbo yavo yakatangwa kudomwa kuti ichange ichizova ichisimukira, hapana chiri kufamba, asi uko ivo vachibvisa mari kukanzuru yavo yebhuira Rural District Council.
Sevanhu vemuno muBishna Goth Point takasungwa nekanzo nendaa yeGoth Point ino kuti toda madevelopment lezi. But madhokumendi ese achona anoshande chimuno muri mudondo mari dzedu muno mwandora mari dzedu muno vanyozvishandisa kwamurambinda ezvizvimurambinda yaataundi but murambinda isekendi pamagosoindi.
Muzvina bhizinesi ava vanoti nekuda kwenyuto dzevagari varovera mwoyo kudombo kuti vave kumbomira kubvisa mari dzemitero kukanzuro yavo. Amai ava vanoti paifanirwa kunge paine musika wemabhazi, hapana kana nechimbuzi chekuti vanhu vazvibatsire, asi kanzuro iri kungovabvisisa mari kwemakore nemakore.
Hatibhadhari kusvika vavatiitira zvetinoda muno muBishna Bridge.
VaFrancis Magaha ndivo pachigaro wevagari vekuBishna Bridge Goth Point. VaMagaha vanoti vanogaro chema nekanzuro yavo pamusoro pekusarira kuri kuita nharaunda yavo mune zvebudiriro. VaMagaha vanoti musika wange wovakwa nekanzuro yavo wakaregwa makore gumi apfuura pasina chikonzero chakapiwa, asi vagari nevemabhizinesi vachibvisa mari mwedzi wega wega. Vanoti mugwagwa unobva paBishna wakananga kwamurambinda haugadziriswe nenguva, izvo zvinoita kuti usafambike, uye chikoro chekanzuro cheBishna Bridge Primary hachina makamuri ekudzidzira akakwana. Vemabhizinesi vanotarisirwa kubvisa madhora zana nemakumi maviri pagore, vane misha muGoth Point vachibvisawo madhora makumi matanhatu. Vazodai chamutsa mumwe wemugari vekuBishna. Vachamutsa vanochema nerekuti nzvimbo yavo haina migwagwa yetara zvichienzaniswa neyave kwamurambinda, uye hakuna magetsi emumigwagwa kanawo matower lights anoita kuti vakwanise kufamba usiku uye kuderedza njodzi dzekubatwa kwiyo kana kubhinywa. Kanzuro iyi iri kuyambira zvakare vane masitendi munzvimbo iyi ayo asiri kusimudzirwa kana kuvakwa kuti vachazovatorerwa achitengeserwa vamwe vari kuda zvavo kuvaka nenguva. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namudzviti webhuira vaChristmas Visa sezvo vanzi vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 kuBishna Bridge, Bwera South, ndini Lweda Moyo.